Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 27, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Amnesty International yopa mubairo mutori wenhau weStudio 7 akashaya Lucy Yasini. Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaJameson Timba nevamwe vavo voburitswa musungwa. Ii ndiyo mimwe msore na uzedu za nasi zichuwa kwa muri zichiva kuno ku Studio 7 irimu Washington DC. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International nezuro rakachirechedza nekuremekedza mabasa akaitwa nemutori wenhau weVoice of America Studio 7 mushakabvu Lucy Yasini. Costa Nkomo anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamhemberero dzokucherechedza mabasa anoitwa nevatori venhau mukuburitsa nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu, mutungamiriri weAmnesty International Zimbabwe Amai Lucy Masuka vakakurudzira vatori venhau muZimbabwe kuti vadzidze kubva kumabasa amushakabvu.
Kana munhu achinge abudisa nyaya ari mutapi wenhau, anogona kusvika pakuti kodzero dzake iye dzinogona kutombunyikidzwa. Asi izvozvo zvazvifanirwa kuita kuti zvikonese basa rokutapa nhau kuti rienderere mberi. And Lucy akatipa a very good example kuti despite machallenges anga aripo, despite the context yanga iri challenging, hazvina kumudzosera sure pakuita basa rake.
Mwana wamushakabvu Yasini vaCharles Muzhanye ava vakatambira mubayiro wakapiwa amai vavo vakati ruremekedzo rukuru.
Ndinonzwa kufara zvikuru. Basa raitwa neAmnesty rinoratidza kukosha kwangu kwakaita basa ramai vangu maererano nemastories avaita achibatanidza nezvemahuman rights zvavaita zvaibata upenyu hwevanhu vakawanda.
Mumwe wevatori venhau vechidiki akakokwawo kumhemberero idzi, Tandi weGarusa, akatendawo mabasa akabatwa naYasini.
Anga ari munhu uyauya aikudzidzisa kuti nhau dzinotorwa sei uye uno zvimiririra sei pakodzero dzako pakutora nhau. Aikudzidzisa hushingi, aikudzidzisa kusatya, aikudzidzisa kutora basa rako nemazvo, kutaura chokwadi.
Vachitaura neStudio 7 pachiitiko ichi, sachigaro weAmnesty International Zimbabwe zvekare vari mukuru wesangano reGender and Media Connect muzvare Patience Zirima vakarumbidzawo Yasini nekukurudzira mabasa evechidiki.
Iye aikwanisa kusvikika nevana vasikana vari kutanga kusvika mumidia achivadzidzisa kuti aiwa mumedia makamira makadai mukatarisana nezvimhinga mpinyi zvamunowanana nazvo pakaitika maviolations pakaitika iye non sexual harassment unozvibata sei unozviripota sei.
Yasini akatanga kushandira Studio 7 mugore ra2010 kusvikira ashaya musi wa18 chikumi gore rino. Mushakabvu akashandirawo nhepfenyuro yeZBC, SABC News nemamwewo masangano enhau akasiyana-siyana. Yasini ainyora nyaya dzezvematongerwo enyika dzinoenderana nekutyo orwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe uyewo nyaya dzezveutano nezvimwe. Mushakabvu ndemumwe wevatori venhau vakamboshungurudzwa nemapurisa kusanganisira kurohwa nekuvhundutsirwa ari pabasa rake. Akandeke kutanga Amnesty International Zimbabwe ichicherechedza vatori venhau vanonyora vachikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Costa Nkomo.
Mutungi wedare ra Major Street, Major Street Colette Ncube, vatongera mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa Residents Coalition for Change va Jameson Timber na va Jason Kaudza chirango chekugara mujeri kwemakore maviri. Asi mitongo iyi yasendekwa parutivi vachinzi vasapare mhosva yakadai makore mashanu anotevera. Vatimba nevamwe vebato ravo vakasungwa musi wa 16 chikumi vachinzi vainge vaungana kumba kwavatimba kuAvondale muHarare vachida kukonzera mhirizhonga. Vamwe vakawanda vakasungwa vakaburitswa kuchisara vamwe vanodarika makumi matatu vanga vari mudare nhasi. Mumwe murairidzi anga ari musungwa akaremara vaRonald Hondongwa vanova nhengo yesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vapowa chirango chekugara mujeri kwemwedzi mitanhatu. Asi chirango ichi chasendekwa kwemakore mashanu. Vamwe vane zvirango zvasendekwa parutivi vanosanganisirawo vechidiki vanga vari musungwa vange vari vapfumbamwe avo vange vapiwa gore vari mutirongo vakanziwo vasapare mhosva dzakadai makore mashanu. Mamwewo madzimai masere anga apiwa gore nemwedzi miviri kuchitiwo vamwe vanhu gumi vemuHarare vangavapiwa gore nemwedzi mina kuti vagare mujeri. Asi zvose izvi zvasendekwa parutivi kwemakore mashanu anotevera. Magweta avo azivisa kuti achakwikwidza mutongo uyu nechirango kudare repamusoro. Kuratidzira kuri kuenderera mberi muMozambique maguta akaita seMaputo neNampula nemamwe vanhu vachitsutsumwa nezvakabuda musarudzo dzakaitwa musi wa 9 Gumiguru dziri kunzi nevamwe vanoongorora sarudzo dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Sangano reCenter for Democracy and Human Rights rinoti wandu wevanhu vafa munyika iyi vachiratidzira wasvika pamakumi matanhatu nemashanu kana kuti 65. Nhasi muchiitiko chakatyamadza vanhu vakawanda nevhenyuro yeAFP yaburitsa vhidhiyo yemapurisa achitsika nemotokari mumwe mudzimai anga achiratidzira ari kunzi akuvara zvakaipisisa. Vanhu vange vachikanda matombo mapurisa achivaridzira pfuti nekukanda utsi hunokatyidza. Mukuzeya nezvemamiriro akaita zvinhu munyika iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNampula kuMozambique vasimba vazvare mhaka kuti tinzwe zvizhinji.
Kwaita mhirizhonga nezhowezhowe mukoma Ivanzi kuno kuMozambique, inini ndiri kuNampula. Vebato rinopikisa rinotungamirirwa naVenancio vari kuramba sarudzo dzakabuda vachiti ivo vakabirirwa. Sezvo isusuwo zvedu tiri vatorwa hatina chatinonyatsoziva, asi zvaakuityika pagiraundi ndozvaakutyisa, nekuti vanhu nemapurisa vaakuridzirana. Vanhu vari kufa, vanhu vari kukuvara zvakaipisisa. Kune chiitiko chabva kutoitika iko zvino. Patofa vanhu takatarisa pakuvara vanhu takatarisa mukoma. Zvino hazvina kumira zvakanaka. Hazvibude pamapepa, hazvibude hazvo panyuzi, asi ndozviri kuitika takatotarisa isu, ndozvatiri kuona.
Saka imi sezvizvarwa zveZimbabwe zviri muMozambique, upenyu hwenyu hwakachengetedzeka here panguva ino?
Kutaura chokwadi, akatichengeta nemwari, nekuti situesheni yacho haisi kusarudza kuti uri muZimbabwe here kana kuti uri muSouth Africa here kana kuti uri wemuno muMozambique macho here, nekuti pazviri kungoitika chero nguva, zviri kungoerekana zvatanga tokwanisa almost mwedzi wese tingangoti pakangopera maelections. Zviri kuitika each and every time. Handidi kunyeperai, upenyu hwedu huri mumaoko, tongotedzera chero chinenge changoitika. Kana vanhu vakatiza vakanohwanda, tonotiza kuti chihwanda. Kana vanhu vakanzi vaswere vari mumba, toswera tirumba. Saizvozvo izvi zvatoitika titori mutown, tiri pakufamba tichienda kwatanga tichitoenda, chitiko chatoitika ichi. Vanhu vakakuvara, vanhu vakatofa, hazvizikani chinongoitika panguva.
Muri kuona here sekunge mapurisa achakwanisa kumisa mhirizhonga here kuitika iyi nekuchimbidzika.
Tingati vari kuchengetedza here kana varivo vakutopfuura nekuti mutemo chaiwo ndokuti panoprotesta vanhu mapurisa anofanira kunge ane vanhu. Haafani kunge achienda kunorova vanhu kana kuridzira vanhu futi. Saka hapana havazi kuita basa ravo nemazvo. Ivo vari kungomirira chete kuti vanhu vakapinda murodhi vachiita zvavanoita vakutouya vakurova vakutopfuura vanhu. Chatinoziva isusu hurumende vanhu mapurisa ipovha. Saka mapurisa anototeerera zvinotaura vanhu nokuti ndovakavapinza basa. Ndo zviri kuitika mukati menzvimbo ino. Mapurisa haasi kuchengetedza vanhu asi kuti akutorova vanhu akutopfuura vanhu.
Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuNampula kuMozambique vasimba wazvere mhaka vachitaura vari parunare kuNampula kwakare naIvan Zininga weStudio 7. Mutungamiri weBotswana achangobva mukusarudzwa vaDuma Boko vari kurudzira vatungamiri venyika dzemuAfrica kuti vapote vachitsuurana nekuti vakasadaro vanogona kuguma vasvika kuna Taisireva. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Vachivhura zviri pamutemo musangano wekuziva matambudziko nezvimhinga mupinyi zviri kutadzisa kubudirira kuAfrica weAfrican Economic Conference muGaborone guta guru reBotswana nemuvhuro, vaBoko vakati kutsiurana kuvatungamiri kwakakosha.
We will be our own worst enemies if we do not step up, call each other out where we have to as leaders, and this has been one of the problems.
Vatungamiri zvakakosha kuti pote tichitsiurana nekuti tikasadaro tinenge tazvisi kila mtu mufuto ili njiro rimwe dambudziko guru latinofanira kugadzirisa.
Rudziro iyi haisi itsva. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki nevaive mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo muna 2003 vakaparura chirongwa chekuti vatungamiri venyika dzemuAfrica vapote vachitsiurana nekudzoredzana kana kuti African Peer Review Mechanism. Izvi zvaiitwa kuti Africa igadzirise matambudziko ayo kwete kuda kumirira vabva kure. Asi sezvirongwa zvakawanda zvaAfrican Union zviri kuratidza kuti muromo hauzarirwi nerwizi, vaBoko vakatiwo hondo dziri muAfrica dziri kudzorera budiriro kumashure.
Ending armed conflicts which hinder development.
Kupedza hondo dziri mudunhu redu chinhu chakakosha nekuti zviri kudzorera budiriro kumashure. Vamwe vari kumanikidzwa kuenda muupoteri uye vamwe vanosara nemavanga.
Sangano remuAmerica reAfrica Center for Strategic Studies rakazivisa mugwaro rakaburitswa muna Gunyana gore rino kuti vanhu vemuAfrica vanodarika mamiriyoni makumi mana vakamanikidzwa kuenda muupoteri nekuda kwehondo. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara muguta reFrancistown uye chichirarama nechamukainyama vaThompson Gachange vagamuchira kurudziro yavaBoko nemaoko maviri.
Saka isu hatifani kurarama upenyu wekungovanherera munyika dzevamwe. Isu tura kudzokera kumusha tovako Zimbabwe yedu asi tinotya. But kuchika kwacho kuchapera.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachidzidzisa paUniversity of Botswana Dr. David Mandianike vanoti shuro yavaBoko inogona kunge vapedyo nekuitika nekuti kwava kusarudzwa vatungamiri vatsva vakati wandei mudunhu reSouthern African Development Community kana kuti SADC.
MuSADC mune mhepo yavhuvhuta munyaya dzematongerwo enyika. Tiri kuona vazhinji maopposition parties vari kuuya vachipinda vachira zvigaro. Pane kana kuti pachangoita vechidiki vaakuramba vachiuya oroma opposition parties aakuramba achiuya achizochallenge my existing political parties which have been fairly dominant political parties.
Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti kutsiura kunoti netseise zvakabuda musarudzo yemuZimbabwe gore rapera. Apo vaongorori vesarudzo veSADC vachitungamirwa neZambia vakati sarudzo dzainge dzisina kufamba zvakanaka. Zimbabwe neZambia zvakabva zvave makaraso nani. Asi muongorori wenyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe vaLazarus Sauti vanoti kurudziro yavaBoko haisi nyore sezvo nyika dzichiti dzakazvimirira.
Nyika nenyika dzine mafambisira dzinoita zvinhu zvayo kana takatarisana nezvematongerwo enyika kana takatarisana nezveupfumi hwenyika. Saka dzimwe nyika hadzibvumidzwi kunge dzichipindira munyaya idzodzo.
VaSouth vati pakafanira kunge paine kuremekedzana pakutsiurana kwacho. Vakawanda vanoti kutadza kutsiura nandiko kunopa vamwe kuti vashore zvakanyanya masangano akaita seAfrican Union neSADC. Musangano waAfrican Economic Conference wakarongwa nebanga reAfrican Development Bank rakabatana nesangano reEconomic Commission for Africa kana kuti ECA nere United Nations Development Program kana kuti UNDP. Nakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Vatereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu uye pa Facebook mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padandemutande reWhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona motifarira kana kubaya follow. Munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Sangano reZimbabwe Women's Bureau rinoti richange richishanda nemadzimai ekumaruwa richivabatsira neruzivo rwekuchengetedzwa kwekodzero dzavo panguva ino pasi rose. Nenyika dziri kurangarira nekucherechedza chirongwa chekurwisa mhirizhonga yemudzimba che 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence, icho chakatanga nemusi wemuvhuro chichipera nemusi wa 10 mwedzi unouya. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMarvelous Mplanga Nyahuye naMai Melody Gwangwara vanoshanda neZimbabwe Women's Bureau.
Zimbabwe Women's Bureau musangano unoshandira kumaruwa tipa madzimai ruzivo rwekuti vasambonyikidzwe uyezve vazive kwokuenda kana vachinge vasangana nemhirizhonga. Tine mahofisi munzvimbo dzana Mutoko, Gokwe uye Gwanda. Kune dzimwe nzvimbo tine vatinoshanda navo vanotibatsira basa vatinoti mavolontia kunzvimbo dzakaita sana Masvingo, Mutare, Rimba uyezve ana Mhangura. Uyezve tinoramba tichingopinda mune nzvimbo dzose dzakasaririra idzodzo nekuti ndiko kune vanhu vakawanda vanoda ruzivo.
Sangano renyu rinoshanda here nemamwe masangano mumabasa amuri kuita kumaruwa mukuedza kudzidzisa madzimai pamusoro penyaya idzodzi dzemhirizhonga?
Zimbabwe Women's Bureau iri kushanda nemamwe maorganization mukucherechedza 16 Days of Gender-Based Violence. Tichashandana na Women's Coalition, tichange tichibata pamwe chete nehurumende, tichibata futi pamwe chete nevanoita zvemutambo, National Arts Gallery of Zimbabwe, tichange tichishandawo pamwe chete nemashambanzo uyezve Men Engage Zimbabwe mukuderedzwa kwemhirizhonga munharaunda dzedu. Mitambo iyi iri kuitwa kunzvimbo dzakasiyana siyana dzinosanganisira Bulawayo, Harare, Gweru, Hopley and Epworth. Panguva yatiri kucherechedza kuderedzwa uyezve kupedzwa kwemhirizhonga, tiri kushanda pamwe chete neMinistry yedu of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development, tichishandazve nemapurisa ari munharaunda dzedu kunyanya ratingati department obandiko revictim friendly unit, apo vanenge vachipa ruzivo kumadzimai uyezve vanhu vari munharaunda wepa vanokwanisa kubatsirwa kana vachinge vapokana kuitira kuti vanhu vasazosvika pakukuvadzana kana kurovana mudzimba.
Zvii zvamunokurudzira madzimai anenge akatarisana nemhirizhonga kuti aite panguva iyi?
SezZimbabwe Women's Bureau tinokurudzira madzimai ari kurarama mumhirizhonga kuti ngaabude pachena, vataure matambudziko avari kusangana navo kuti vakwanise kuwana rubatsiro. Kazhinji kazhinji mhirizhonga inokodzerwa nekusawirirana mumba kuburikidza nekwekushaya sezvatinoziva kuti upenyu hwakaoma uyezve hunoshanda kashanduka. Nekudaro mudzimai akataura anowana mabatsirikiro aangaite kuti mudzimai akwanise kuwana chouviri muri gari yakaguta vanhu vasapota vachirovana mudzimba.
Amai Melody Gwangwara vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZimbabwe Women's Bureau vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. E veruzhinji nemakambani varikurudzirwa kuti vayeukewo vakarimara nevanoshaya munguva ino yezororo rekisimusi sezvakaitwa nemakambani eMimosa Mine, Shushine pamwe neshamwari dzavo dzinosanganisira Valion Mhlanga avo vakaenda kuchikoro cheMargaret Hugo School for the Blind chinozivikanwa zvakanyanya nerekuti Kopota School for the Blind kwaZimuto mudunhu remasvingo mazuva mashoma adarika vakanobatsira vana vari pachikoro ichi. Godfrey Mtimba anotipanyaya inotevera.
Vana vakaremara vepakapota vazhinji vavo vasingaoni uye vachibva kumhuri dzevarombo vakafara zvikuru kupiwa zvipo zvekisimusi pamabiko avakaitirwa aya, sekutaura kwemukuru wechikoro ichi amai Tsitsi Muganhu avo vanoti
mwana ari pakapota, mwana akaremara ari disadvantage nokuti vamwe havagoni kuwana zvipose zvavapuwa zvekrismas. So there is great joy nekuti vana vakaremara vane zvavapiwa early Christmas. Inoita kuti nyange vachiita kumusha vamwe vari kutaura kuti Christmas yedu yatoita gore rino zvatotiitira. Zvatinotenda zvikuru nebasa raitwa pano, basa rinoshamisa.
Achitaura akamirira chikoro ichi Guidance Chitake ane usope uye asingaoni akati rudo rwarakidzwa urwu rwakakosha. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yekudyidzana nenharaunda kuMimosa vaRobson Kadike vanoti gore roga roga vanoisa mari paritivi yekubatsira vanonetseka.
Tinotoona kuti gore rega rega taisa budget seMimosa rekubatsira vanonetseka, ndosaka nhasi tiri pano tichiita mabiko ekisimusi.
Kunyange vakaramba kutaura uwandu hwemari yavakabatsira nayo kapota yese, vakabiki vakati vakavaka mudhuri wekapota house pachikoro, vakatengera chikoro motikari itsva yerudzi rweIsuzu KB250, vakagadzirisa mapoto ekubikisa uye kutenga zvikwanisiro zvekuti chikoro chibike sipo, makobra pamwe nemishonga yekuchenesa mudzimba kuti vawane mari. Vachitaurawo pamabiko aya vaiva munyarikani mukuru uye vari munyori mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko vaNick Mangwana vakati hurumende nemakambani ainochizana nayo ari kutevedzera mashoko emukuru wenyika yekuti hapana anosiyiwa kumashure segotsi.
Tisina watinosiya kana nzvimbo yatinosiya. Chireitika ndechekudai, munhu wese akakosha, iwe wakakosha.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revakaremara reZimbabwe Disability Amalgamation Trust vaHard Life Tangai vanoti zvakaitwa nemakambani aya zvakakosha.
Raitwa izvi tinozvikudza nekurumbidza nekuti vashoma vanoyeuka vana vakaremara panguva dzakadai. Saka ava vavakoshesa nekuvarangarira panguva yekisimusi yatapinda.
Mimosa yakacheresawo chibhorani ikaisa magwenya emagetsi anoshandisa zuva pachibhorani kuti mvura isvike kudzimba dzinogara vadzidzi nedzinobikwa nekudyirwa. Izvo zvakaita zviuru zvipfumbana zvemadhora ekuAmerica kana kuti 9,000. Chikoro chikapota School of the Blind chiri pasi pekereke Reformed Church in Zimbabwe. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri wevakasarudzwa kuva mutungamiri wenyika yeAmerica vamirira kugadzwa vaDonald Trump, amai Caroline Leavitt, vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti vamwe vanhu vakasarudzwa navaTrump kuti vave mudare ravo remakurukota vari kutumirwa mashoko vachityisidzirwa. Izvi vati zvakaitika nezuro uye nhasi mangwanani. Amai Leavitt havana kutaura kuti ndivanani vari kutyisidzira vakasarudzwa ava. Vanoti havo vari kutyisidzira ava vari kutumira mashoko ekuti vachakanda mabhambo kune mudzimba dzevanhu vakasarudzwa navaTrump ava kana kunyeperawo kumapurisa kuti padzimba dzavo pane mhosva dzinenge dzichiparwa kuti mapurisa aendepo akapakatira pfuti. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tiri kutarisa matambudziko akatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe izvo zvine magwaro ekugara muSouth Africa ave kusvika kwamvura yacheka makumbo anozivikanwa nekuti Zimbabwe Exemption Permits. Magwaro aya anenge asisashande musi wechishanu. Kuti tize nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mumwe wesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa, ari mukuru wesangano reZep Holders Association vaEdward Muchatuta.
Isusu seorganization ZTP coordinating committee tinemakore anosvika ano akutosvika matatu tichikurudzira nhengo dzedu kuti dziapply mawaivers, uye pakazo uya minister achitaura nezvemapermit etu, uye tikakurudzira kuti vamwe vasiri kuda kuapply mawaiver, vasiri kuda kuapply general work visa vaapply permit iyoyo. Asi dambudziko ratakasangana naro nderekuti tine magweta ekuZimbabwe aiti achanomirira vanhu mudare, airambidza vanhu kuti vasaapply. Saka tine vamwe vakateerera magweta iwayo vakasvika pari zvino vasina kuapply. Iko zvino ndopavakutanga kuchimhanyamhanya kuda kuapply.
Saka izvi zvinoreva kuti kudii musiwo wechishanu ukasvika vasati vaaplya vochiita sei?
Chishanu chacho pari zvino kuri kuti tikabatsirana isusu nemagweta iwayo airambidza vanhu kuti vasaapply, tikabatsira kudzokera kuvanhu kuti vanhu vaaplye, vakakukwanisa kungoita online application, then zvinenge zvaapari nani wesinezi nichasara isubmission. Saka deadline yacho inenge yabata.
Asi veruzhinji vakakwanisa here kunge vaaplya kana kuti vazhinji ndo vasina?
Kumamemba kuvanhu vedu nhengo dzedu vazhinji ndo vakaaplya, nokuti taivakuridzira kuti aply mawaiver kana kuri kuti hamuna mari yekunobhadhara asi ngogarai maita online application. Vamwe vacho taigona futi kuvabatsira nemari, vainetseka nemari dzokuti vaite application iyoyo.
Vari muboka ririmo muchikwata chevanawo maZEP aya, mashoko amungava apendei kuti kudii?
Mashoko atinokwanisa kuvapa ndeyekuti ngavapote vachiteerera zvinotaurwa nevamwe vanhu vane maZEP, nekuti magweta edu maitiro avari kuita ndo ari kutokanganisa vanhu. Asi kune vasati vaaplya izvozvi, ngavangoita online kubvira nhasi kusvika musi wechishanu wacho vaona kuti vaite here online application, then pakuendesa kunoita submission zvinozovabatsira. Kana kuti tigone kutaura naminista, zviri nani kuti titaure naminista tine zvimwe zvatiri kuita. Asi ndikukumbirawo imimi majournalist mutibatsirewo pakuudza vanhu vedu vanotamba nepfungwa dzemaZimbabwe. MaZimbabwe atambwa nawo for a long time vazii.
Avo vanga vari mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZep Holders Association vaEdward Muchatuta vari parunare kuPretoria naIvan Zininga weStudio 7. Munhau dzemitambo, Castle Premier Soccer League yazivisa mazita evatambi venhabvu vakashura mare gore rino kana kuti Soccer Stars of the Year. Vasarudzwa vanoti Blessing Sasha Moyo, Donovan Bernard, Emmanuel Jalai, God Knows Murwira, Ishewuniesu Mauchi, Kama Billiard, Kingsley Muremba, Linoth Chikuwa, Trimo Machope, Walter Msona na Webster Tafam. Vateereri muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yemaZimbabwe Exemption Permits ekuSouth Africa ayo ave kusvika kumagumo nemusi wechishanu, asi vamwe vachiti havasati vakwanisa kuwana magwaro matsva avari kunzi vange vatora. Vanoda kupinda muchirongwa ichi shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001202 465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Amnesty International yopa mbairo mtoruwe na we Studio 7 akashaya Lucy Yasini. Tashuka kumagumo ichirongwa chedu cha nasi. Anokoneka ni mfaro ndinu wenyu Blessing Zulu, ndiri mu Washington DC nchiti. Mrari shakanaka wa atereri, ndo kusia emina ntunga milinkomo, munaudze, isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazo mohle lamhlanje kungolwesithathu mhla ka 27 kuLwezi 2024. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
wayengumuntu wayegcina abasakhulayo owayebatshengisa ebafundisa umsebenzi. Simkhumbula ngalokho njalo sithaba kakhulu ukuthi bamnike i-posthumous award le kuma awards awe Amnesty.
Oyintatheli zindaba yomsakazo weStudio 7, umuyi uLucy Yasini uphiwa isicoco sokuloba izindaba eziphathelane lamalungelo kaZulu.
Ngeva kwezolo ngingena eMaputo, ngathi mangehlika emotweni abafana laba bangikhutha ngesitina ngabale ayengena ekuhlakeni, then umfowethu bamshaya imbambo ngesitina wawela phansi.
Amapolisa agcoba owesifazana ngemota obetshengisela emgwaqweni kwele Mozambique ekhonona ngempumela yokhetho lukamongameli. Kugwetshwa umkhokheli welinye lamacele e-TRIPC, umnumzana Jameson Timba labanye bakhe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umuyi uLucy Yasini owaye intatheli zindaba yeStudio 7 uphiwe isicoco sokulwela amalungelo oluntu intatheli zindaba yeAmnesty International isithi waye lesibindi sokukhathalela abantu beZimbabwe. Ngesikhathi ephiwa isicoco lesi izolo, intatheli zindaba zikhale ngokuthi kazisebenzi ngemfanelo. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
UYasini owasebenza okweminyaka edlula amachumi amathathu 30 emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC, SABC Channel Africa la ku Studio 7 uchazwe njengomuntu owasebenza imisakazo ikakhulu owe Studio 7 ukuveza iqiniso ngokukhahlanyezwa kwabantu eZimbabwe nguhulumende. Ekhuluma emkhosini lo lapho okuphiwe khona izicoco ezijeneyo intatheli zindaba ezibona ngamalungelo oluntu obemele inhlanganiso yeAmnesty International uNkosazana Zandile Ndlovu uthe uyafini waqhubeka kuhle umsebenzi wakhe esaphila.
Sasimbiza uSisi Lucy ube imbokodo kithi njengentatheli zendaba zesifazane ubeqine kakhulu kwezokumela amalungelo abantu.
UYasini watshaywa ngamapholisa ngomnyaka ka-2016 ngesikhathi eloba udaba lokutshengisela kwamalunga ebandla le-Movement for Democratic Change eHarare. Intatheli zindaba eziningi zithi wayelesibindi njalo elwela ilungelo loluntu ngokuloba izindaba eziningi ezimayelana lokukhahlanyezwa kukaZulu. Omunye wabancome umsebenzi wakhe nguLeopold Munende osebenza ezimele.
Wayengumuntu owayegcina abasakhulayo owayebatshengisa ebafundisa umsebenzi. Simkhumbula ngalokho njalo sithaba kakhulu ukuthi bamnike i-posthumous award le kuma awards awe Amnesty.
Umdeni kaYasini wamukele isicoco lesi ngenjabulo. Umne wabo umnumzana Charles Yasin ukhulume emkhosini lo.
Sijabulile kakhulu ukuthi Amnesty International imkhumbulile ugade wethu kodwa umsebenzi wabe wenza baba nje wawusesabisa.
UYasin owathathwa isifo semvukuzane njalo owabhubhela isibhedlela seSt Anne's Hospital eHarare uhlonitshwa ngelemelika lamanye amazwe athi wayezimisele ukulwela ilungelo loluntu kusenjalo. Intatheli izindaba ezikhulume embuthaneni lo izolo zithi sibi kakhulu isimo sentatheli izindaba eZimbabwe ngenxa yeholo eliphansi njalo lokungadlelani kuhle lohulumende. Ezinye intatheli izindaba zithi sezihlale inyanga ezifika isithupha zingaholi ngoba amankampani esehluleka ukwenza imali. Enye intatheli izindaba ezikhulume emhlanganweni lo ngu-Evans Mathanda owephepha le-Newsday.
Akula i-media house okuthiwa le ingcono. Ama media house wonke nje asesimeni esifanayo. Into lokhu sokukhathazeka kakhulu ukuthi abaningi sebebona kungcono ukuthi bechiye e-profession ya.
Amazwi la afikele ngumnumzana Njabulo Ncube owenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum yena othe loba nje isimo sokuhlukuluza kuhulumende sesingcono sekusele isimo somnotho sona athi simi manzonzo.
Abantu abasathakazeleli ukuthi bathenge amaphephandaba. Lokhu kwenza ukuthi khona ukusebenza intatheli izindaba kube nzima ngoba akula mali engenayo.
Kodwa osebenza ukugatsha lukahulumende lokukhishwa kwembiko umnumzana Methuseli Dube uthi uhulumende uyazazi zonke inhlupho zentatheli izindaba.
Uzama ngazonke indlela ukuba asekele umsebenzi wentatheli.
Abanye abathole izicoco nguBlessed Mhlanga osebenza kuHeart and Soul TV, iBusstop TV okuthiwa yenze kahle ebulenjini beintanethi, u-Edgar Gweshe owephephandaba le-Newsday, uMichel Gahadza owe-Tallgrass Media labanye abambalwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu. The Voice
of America. Kulo wesifazana ogxotshwe ngemota ngamapholisa kwele Mozambique namuhla ngesikhathi etshengisela eMaputo labanye bakhe abathi kabamukeli impumela yokhetho lukamongameli, okwanqoba khona umnumzana Daniel Chapo oyebandla elibusayo eleFrelimo. Abezindaba abe-AFP babika ukuba owesifazana lo ulimele kakubi njalo ulaliswe esibhedlela. Abanye babikwa bethu belimele ngemva kokudutshulwa ngamapholisa. Inhlanganiso ye-Center for Democracy and Human Rights ithi sokubulewe abantu abangamachumi ayisithupha 65 kwele Mozambique kulandela ukutshengisela kwabo besekela umnumzana Venancio Mondlane owebandla eliphikisayo, yena othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho oluqhutshwe lonyaka ngomfumfu. Kusenjalo bathwele nzima labadabuka eZimbabwe abatshayela izimota ezinkulu ezithwala impahla etshiyeneyo engeniswa kwele Mozambique. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Forgetting Mpofu.
EMozambique laba bantu bavuke ubhedo namhlanje bavuke bejikisile ngoba kade besitshela vele izolo baqala ukuyenza into le islockdown. Namhlanje bavuka bevale yonke into bamile bathi bona bafuna izinto zenza ngendlela abafuna ngakhona.
So balitshelani manje lina balitshelani bathi lioneni?
Sina ngoba bona bafuna ukuthi kwenzakale le nto bona bayifunayo. Ama-truck ayingenisa imali eningi kakhulu laphana amaputo, so bathi bona ngcwele bevale ama-truck ungabe ngisho i-truck ngisho yodwa endlenayo.
Lapha-ke sebezama ukuvala umthambo sibewemali.
Babavala umthambo ukuthi bekhawulise lo muntu lo aze ayehle ngoba lo muntu wasuka wabachazela ukuthi abangamoshi, abenze i-strike but bengamoshi, but bona ngoba wabona ukuthi into leyo imsisa ubuhlungu sebeyenza more ukuze azi ubuhlungu agcina eyenza le nto le abayifunayo.
Wena bakwenzeni khona ngapho kwele Mozambique akutshela abantu ngokujulileyo?
Njengoba mina ngisho ukuthi ngingena eMaputo everyday, ngemva kwezolo ngingena eMaputo ngathi uma ngehlika emotweni abafana laba bangikhutha ngesitina ngabale ayengena etrakini, then omunye umfowethu bamshaya imbamba ngesitina wawela phansi. Bathe bethi bagijima ngase ngihlithi kibo ebantwini vimba vimba, then kwasekuphuma abantu sazama ukuthi sibabambe abafana laba babaleka. Izolo ntambama ngithe uma ngiphuma bangithembisa ukuthi masibuya futhi siqhubeka size nale truck bayishisa.
Yes, ngathi awusabuyeli vele.
emaputo sokunzima ukuthi ngibuyele ngoba manje ngigcine ngithi hey mina nginabantwana and yimi ngisebenzayo yazi impilo yegoli fanele ubhadale irent wenzeni so ma ngavele kumoshakale yini yonke into iyami endlini ngathi no abelungu ngicela ukuthi ngihambe ngendlini kancane ngekhokha umoya ngoba lokho kunje angeke ngize ngikumele
so awubona ukuthi uyabuyela nini khonapho
ukubuyela angazi ukuthi ngiyabuyela nini ngoba laba bantu bavuke ubhofa bagcwele indawo yonke bavalile
lapha sikhuluma ngemaputo lelibombo yonke indawo
kuluma from start from airport abosehla kusiyaphakathi ke airport bavalile wahamba la bathembisela ukuthi manje bayashisa i-truck bakushisela phakathi
umnumzana forget impofu ngomchayeli wezimoto ezinkulu ezingena kwele Mozambique obexoxa lo Gibbs Dube we studio 7 esePitoli kwele South Africa. Umantshi uKholethi Ncube usegwebe umkhokheli welinye lamacele ebandla leTRIPC umnumzana Jameson Timba kanye loye ngukansila weHarare umnumzana Jason Kautsa ukuba bavalelwe entolongweni okweminyaka emibili kulandela ukutholakala kwabo belecala lokuqoqa umhlangano owawungekho emthethweni lonyaka ngonhlangula. Kodwa uNcube wesule isigwebo lesi esithi akumelanga ababili laba benze umhlangano ongekho emthethweni phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ibika ukuba abanye abatholakale belecala elifanayo abayisishiyangalombili abangabesifazana bagwetshwe ukuba behlale entolongweni okwenyanga ezilitshumi lane 14 months kodwa isigwebo lesi sibekwe eceleni njengesikathimba lokawutsa. Kulabanye njalo abasakhulayo ababotshwa loThimba abesulelwe izigwebo zabo ngumantshi yena othe bengaphindi futhi bedale icala elifanayo phakathi kwenyanga kweminyaka emihlanu ezayo. Abantu laba bonke besebehlale ejele okwenyanga ezinhlanu. Babotshwa endlini kaThimba bethakazelela usuku lwe-Day of the African Child eHarare. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izivumelwano ze-Israeli lebutho leHezbollah sokubeka phansi izikhali okwensuku ezingamajumi ayisithupha. Uxolo, okwensuku ezingamajumi ayisithupha kukhanya silandelwa ngokugcweleyo ngamacele omabili. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ele China lona selikhulule izizalwane zaseMelika ezintathu ezazivalelwe elizweni lelo zisetheso amacala okuthapha imfihlo yakulelo lizwe ngaphandle komthetho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane leMelika, oseza kuba ngumongameli waleli lizwe omutsha umnumzana Donald Trump ukhethe owake wabalisotsha njalo obe ngumsakazi kumabonakude weFox News uPete Hegseth ukuthi akhokhele ibutho laleli lizwe lona elikhulu ukwedlula amabutho wonke emhlabeni jikelele. Inyathelo leli belingakhangelelwanga ngabaningi. Intatheli zindaba ye-VOA News eloba ngezamabutho uKhala Babu ulobe udaba olulandelayo. Umnumzana Pete Hegseth ulibutho elasebenza phansi kogatsha lwe-Army National Guard. Waphiwa izicoco ngemva kokusebenzela emazweni abalisa ele-Iraq, e-Afghanistan kanye lasesihlengeni seGuantanamo Bay. Kodwa lumlisa obe ngumsakazi we-Fox News ekhokhela uhlelo lwe-Fox and Friends oluphuma ngempela viki. Kakaze asebenze kuhulumende kumbe ahole inhlanganiso enkulu. Oke waba libutho esesikhundleni sika Rear Admiral umnumzana Mark Montgomery, yena osebenza lenhlanganiso ye Foundation for Defense of Democracies, uthi,
I think this is an extremely unusual pick.
Lesi sinqumo esingajwayelekanga. Lo aso umsebenzi womuntu oqala ngqo ukuphatha. Okukhangelele lapha ukuthi umuntu ophatha lesi sikhundla abe ngumuntu oseke wasebenza ngokujulileyo engumkhokheli.
UHegseth wenyuse ukubonakala kwakhe ngokukhomba inguquko athi iyadingakala kugatsha lukahulumende olubona ngezomvikela. Waphikisa njalo inhlelo eziqhutshwa isigodlo sebutho iPentagon eziphansi kwesihloko esithi Diversity, Equity and Inclusion Programs. Zona athi ngezabantu abazenza izihlakaniphi. Nangu uHegseth ekhuluma emsakazweni weFox News.
There is no black, white or brown in our ranks.
Phakathi kwethu njengebutho akula muntu omnyama omhlophe kumbe onsundu. Siluhlaza sonke futhi sopha igazi elibomvu. Amandla ethu awekho ekwehlukaneni kwethu, kodwa asekubambaneni kwethu, ekuthandeni kwethu ilizwe lethu lezimuli zethu.
UHegseth useke watsho njalo ukuthi amabutho esifazana kamelanga avunyelwe ukuya empini.
I'm straight up just saying we should not have women in combat roles.
Niyacho njengamanje ukuthi abesifazane akumelanga bathunyelwe ukuya kulwa izimpi.
Abaphenya ngokusebenza kwebutho baqathanise ukusebenza kwebutho labesilisa kuphela lalelo elixutshaniswe abesilisa labesifazana abaya empini phakathi kuka-2014 lo-2015. Bafumana ukuthi ibutho labesilisa laliqinile njalo lihamba ngokutshetsha. Kodwa elihlanganiswe abesilisa labesifazana yilo elalihamba phambili ngobuciko bokuxazulula ingxaki. Ukusebenza ngokuzimisela kutholakale kulingana phakathi kwamabutho mabili. Umphathintambo webutho umnumzana Lloyd Austin wethule amazwi alandelayo kumabutho esifazana asephethe izikhundla ezijiyeneyo ngemva kokuvivinywa kwawo ngendlela efana leyamabutho angobaba.
Our women add significant value to the United States military.
Ngicabanga ukuthi abesifazana baza lohlonzo olukhulu kubutho leMelika. Siyalidinga, siyalithemba, siyalibonga ngomsebenzi wenu futhi libambe iqhaza elibalulekileyo kubutho elibukhali ukwedlula wonke amabutho emhlabeni jikelele.
UTrump usencome uHegseth yena owafunda ecoalition leHarvard lelePrinceton esithi uqinile, ukhaliphile futhi ukholelwa kakhulu kuzwe leMelika. Ngemva kokukhethwa kukaHegseth kuqhamuke imbiko ephathelane lecala lokuhlukumeza ngokocansi ake waletheswa ngo-2017. UHegseth wahlawula lo owayemethesa leli cala. Uthi wenza lokhu esenzela ukuba engabi ludaba olusegudwini. Njalo uthi lokho akwenzayo wayevumelene lomamangala. Ukukhethwa kukaHegseth kumele kupasiswe lidale leSenate. Lanxa ibandla lamaRepublicans kuyilo elilawula idale leli futhi likhokhela ngezihlalo ezintathu. Ingcwethi zithi lokho akutsho ukuthi iSenate izamamukela uHegseth, ikakhulu nxa kukhangelwa imbono yakhe ngamabutho esifazana, okuyinto esolwa ngamalunga ephalamende amanengi. Nangu njalo uretired Rear Admiral umnumzana Mark Montgomery owenhlanganiso ye Foundation for Defense of Democracies.
As I look at the senators, you know, you have Senator Joni Ernst there, herself a female combat veteran.
Nxa ngikhangela ama senators, uyazi kulo Senator Joni Ernst owaye kubutho walwa impi. Ngiyakholwa ukuthi uzakuba le mibuzo ku Hexeth mayelana ngemibono yakhe le.
Eze engene embusweni kuqala, ubudlelwano bukaTrump labaholi bebutho babuhlezi buzamazama bungahambi kuhle. Omunye wabo owayengunobhala wezomvikela uMark Esper uthi uTrump kalungelanga ukuba ngumongameli. UHexeth ubikwa ekholelwa kakhulu kuDonald Trump. AbeZimbabwe abasebenza ezindlini kanye lasemaplazini kwele Botswana balakho ukuhola imali engange 4,000 pula ngenyanga kulandela isinqumo sikahulumende omutsha esiphoqa abaqhatshi. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Ibandla elitsha elibusayo ele Umbrella for Democratic Change UDC lakhankasa kakhulu ngesithembiso sokuthi ngaphansi kohulumende wabo ozabe ethola iholo eliphansi ulakho uhola inkulungwane ezine zamapula i 4000 pula imali engamadola emelika ngamakhulu amathathu $300. Lokhu kuzagoqela ukukhuphula iholo labasebenza ezindlini kanye lemapulazini iningi lingabantu abavela eZimbabwe. Iningi labo lithola iholo eliphansi kwamapula inkulungwane i 1000 ngenyanga. AbeZimbabwe abaningi bakhala ngokuthi imali abayithola iphansi ngoba baqhashi ngabakhangeli isimo somnotho esibeZimbabwe, kukanti iningi liphela kwele Botswana elingelamfanelo yamaphepha aqondileyo. Kodwa uhulumende omutsha okhangelele ukuntshintsha lokhu, uMongameli Duma Boko esithi uzimisele ukunikeza abeZimbabwe amaphepha okuhlala kwele Botswana. UNkosazana Sibongile Ncube osebenza eHabron uthi kungumbono omuhle ukuthi uhulumende akhuphule iholo ngoba okwamanje bahola imali ephansi kakhulu.
Kuncindezeleke kakhulu ngoba imali esizihola zincane zincane zincane. So hayi, siyabonga uhulumende makulu ukuthi sengenela ngendaba enjalo.
Umnumzana Oscar Maphosa osebenza ukulungisa impompi lokunye okutshiyeneyo ezindlini uPlamba uthi iningi kalisoke lenelise ukubhadala iholo le-minimum wage.
Umuntu yena lapha asebenza khona uhola imali ekuthi kagwanisi ukuthi ebhadale umaidi that amount, iyabe forsa ngoba kala choice. When it comes to 4,000, labanye abasoke be-afford vele totally.
UNkosazana Sindiso Sibanda uthi ubona engathi abantu bekhaya ngenxa yokuthi bathathelwa phansi ngabaqhashi abasoke bethole iholo eliyabe lifakwe nguhulumende.
I-minimum wage le ekhulunywa nguhulumende weBotswana, abeBotswana abaTswana bazayithola sibili, kodwa ngokubona kwami it will work as a disadvantage ebantwini bama-foreigners ngenxa yokuthi bavele bona bathathelwa phansi as cheap labor.
Umbiko kaBoko ukuthi abantu bazaphiwa amaphepha ubonwa njengenyathelo lingaphathisa ukuthi abokuza bengancindezelwa ngaphansi komthetho omutsha owe-minimum wage. Umnumzana Mkhululimoyo ohlala eHabroni uthi bale mbuzo ukuthi bona njengabokuza bazayithola lini iholo leli.
Kungumbuzo ikakhulu kithi ama-foreigners ukuthi sizayiphiwa leyo mali kumbe kuzaba loncindezelo thizeni sizathola sesiphathe futhi kolunye uhlupho ikakhulu thina abokuza.
Amanye amankampani afanele lamavinkili ele-Chopis selibike ukuthi lizasungula uholisa isisebenzi esihola imali ephansi i-4,000 pula kuyikusekela isiqondiso zikahulumende omutsha. Kodwa umoyo uthi abaqhatshi babo abakakubeki ukuthi bona bathini ngalolu daba kungakathembisi kibo ukuthi bazalithola iholo leli kumbe hatshi.
Kukhulunywa nje kwabanye abantu lapha la kuma-social media bekuyabhizi abantu baxoxa ngakho, kodwa abaqhatshi bethu hayi angezwa nje beyithinta leyo ndaba.
Umnumzana Pius Mukhwari umphathi ntambo obona ngendaba esiphatheleni lesisebenzi uthi imizamo kahulumende yakhe ngeyokubona ukuthi akusaleli muntu emuva ekutholeni iholo elifaka umuntu isithunzi. Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithi kuqakathekile ukuthi abeZimbabwe bathole amaphepha aqondileyo ukuze bengancindezelwa ngabaqhashi njalo bayenelise ukufinyelela uncedo kungatsha zikahulumende ezitshiyeneyo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
America. Abala ma-permits ohlobo lweZimbabwe exemption permits kwele South Africa sebeveze ukukhathazeka besithi balakho ukwehluleka ukuphanyeka izicelo zabo zokuthi bengezelelwe isikhathi sokusebenzisa lawa ma-permits. Ngomnyaka kungakedluli usuku lwangolwesihlanu okulilanga lokugcina lokufaka lezi zicelo. Utaboka Ncube weStudio 7 uxoxele gqwetha uMnumzana Velempini Ndlovu.
Okwenzakalayo manje uma unga-aplaya ku-website yeVFS, ama-days awekho, so awukwazi ukuthola i-date eyamanje ngo-November or eka-December. So silinde ukuthi kuzoba lama-days ka-January. So ngoba abantu baningi abangaka-aplaya ama-waiver, okuzokwenzeka ukuthi uminister uzo-extenda i-deadline le ekhona. Ngoba le deadline ekhona yayingafakwanga nguye lo minister wamanje, yayifakwa nguminister owayekhona before, uShriper uMtswaledi.
Amathuba okuextenda kuveza ukuthi akhona, akungeke kwenzakale ukuthi bayale ukuextenda na?
Angeke bayale ukuextenda ngoba logically angithi i-court yathi uminister kumele aconsulte nabantu, then ebeseyenza i-final decision ngabaze-TP. So lo owayekhona before uminister owayedecide ukuthi lento ayedecidile engalandelanga amakhodi.
Labo abaswela ama-date laba, yiphi umbiko elingabapha wona?
Akumele batatazele, kumele bakhululeke nje, bayimisele ukuthi kuzoyenzakalani. Azophuma ama-days ka-January, ngo-January abantu babelokhu be-apply. Ngoba ukuthi ama-days awekho kwamanje, akusiphutha labantu aba-aplayayo, iphutha le-Home Affairs ne-VFS ukuthi i-system yabo ayikwazi ukwamukela iy'celo zabantu eziningi.
Abaza yenelisa ukuthi bathole i-waiver, lo usungumnyaka wokugcina kufika u-2025. Abanye bakhathazekile ukuthi lapha kungahamba njani ngemva kwalokho.
Ngemva kokuthola ama-waiver, umuntu kumele a-aplayele i-general work permit. Uma esethole i-general work permit, then uzokwazi ukuthi akwazi ukuhlala ezweni lase-South Africa for the next 4 or 5 years. Kusenga ukuthi i-general work permit ababemnikeze yona yabe nesikhathi esingakanani. And then as to ukuthi kuzenzakalani after those 4 or 5 years, abantu akumele ukuthi babe-worried ngoba i-directive yokuthi abantu abaphethe ama-ZTP balungiselwe yakhishwa yikhona. And then uminister okhona manje uzimisele ukuthi alandele iy'nqumo zekhona.
UMnumzana Velempini Ndlovu ligqwetha ubexoxa lo Taboka Ncube weStudio 7 ekwele South Africa. Sokuyisikhathi sokuzwa imbono yenu lina balaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7, ndinjani? Hayi, kuhleli kwenzayo. Ya, indaba le yabomnankagwa le ukubhadala izikweleti le, indaba evele engiyikhuku ngitsho lezi abalaleli, ngitsho abe-World Bank labo lokuze labo IMF ngokuthi bayakwazi ukuthi vele iZimbabwe ngeke iyabhadala noma ngingazi kwenzakaleni, ayibhadali, ayikho imali yankulu endelele ukuzenelele lengqondo zabo lokwenza kwabo vele ayikho leyo mali, ayikho. Basheyanani right nxa bezabhadala imali zolezo ngokuthi noma bangazi bazibhadala i-IMF so zibanika izikweleti ngokuthi bayakwazi ukuthi ababhadali. Abantu laba bakale bathenga inkomo eBotswana, inkomo ezazibalekiswa ilokhu zeni i-foot and mouth eBotswana, bathenga inkomo lapha behluleka ukuzibhadala, bethengiselwa ngemali ephansi behluleka ukuzibhadala. I-government yeBotswana yagcina isikhansela imali leziyane zenkomo, ubesebesithiwa bayabhadala imali kulokuze i-IMF le-World Bank bazabhadala abalungu ababathathela ama-farms.
Salibonani basakazi bethu be-Studio 7 elisiphindaba ezimqotho. Ngapha thina uVungu constituency wadi 4 silohlupho lumangalisayo kansile silaye lapha yomatshaya nxa kubuya ama-presidential inputs lezi zinto ezikolayo. Hole busuku abantu batshayisa bo-12 abanye ngokusiyakusa. Hole busuku and kabatshontshi nje bayabulala abantu, kabaholi kuhle la.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, ulakho ukusithumela owakho umbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kulife Talk lamhlanje sixoxa ngodaba lwama Zimbabwe exemption permits kwele South Africa. Lingayikatshana ke zihlobo likhumbulelo yalandela ke lolo hlelo. Kwanele olivalelisayo nguntunga milinko mo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.